Vashaura nevatoro venhau pavashanyira vanhu vakakuvara pamwe nevakafirwa nehama dzavo mhirizhonga yanezuro. Avo vanga vari pachipatara chepari renyatwa vachamisa vati havasi kufara nekunonoka kuri kuita ZEC kuburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, vachiti izvi zvinopa mukana wekuti sarudzo idzi dzibirirwe. Vati vanoziva kuti vakakunda musarudzo iyi, uye veruzhinji munyika vanozviziva kuti MDC Alliance yakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati chinoshamisa ndechekuti zvinobuda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndizvo zvinotanga kuverengwa, asi vari kukatyamadzwa kuti zvakabuda musarudzo dzeparamende zvaburitswa veruzhinji vasingazive kuti akakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndiani.
Kuda kuzama kukanga maresults, asi satidi zvakakangwa, toda zvakabikwa nevanhu.
Vachamisa vati vanozviziva kuti vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, vachiti vane humbo hwemapepa akasainwa nevaemerera mapato panzvimbo dzaivhoterwa, vachiti kunyange bato ravo rakakundwa musarudzo dzeparamende, ivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Varambawo mashoko ekuti pane nhaurirano dziripo pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, zvitevera gakava riripo panyaya zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Varambawo zvakare kuti vane kudyidzana nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakasiya basa gore rapera mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika. Vachamisa vashorawo kupfurwa kwakaitwa varatidziri nezuro nemasoja, zvakasiya zvaita kuti pafe vanhu vatatu nekukuvara vanhu vakawanda. Vashora hurumende nekushandisa simba rakanyanyisa.
President angati vanhu vapurwa, otadza kukumbira regerero, otadza kunobata vanhu maoko, otadza kunoona nekukumburana nehama idzodzo, otadza kuti vanhu vese vapfuura ivavo vatodzingwa basi, otadza kuti vatosungwa, asi kuoneke izvo. Ende wobva wati no problem ndeyekuti MDC ndo ine dambudziko. Tiri muhurumende rese, tine puti yatinochengetera, tine musoja watinochengetera.
VaNelson Mudzingwa, avo vanove sekuru womumwe vakapfurwa vakafa muchiitiko chanezuro vaIshmael Kumire, vati vakarwadziwa nekuurayiwa kwakaitwa hama yavo nemasoja mumhirizhonga yanezuro.
Izvi zvinorwadza kune munhu unenge awana hama yake yasvika pane dambudziko rakaita sairori. Ichinge chiri chinhu chinonyatsopinda pamwoyo, unonyatsochinzwa chichirwadza. Asi chinhu chikuru chatotarisira manje isusu kwataa tabva kwese titarisa maelection, takaa taenda kumaelection tiine unyararo, takaa taita makambeni tiine unyararo, tikasvika pakunovhota tiine unyararo. Asi toshamisika manje kuti mweya wazomuka muno muHarare wokuti pachitanga kupopotedzana iko kuri kutaugwa maresults ezviri kubuda pamaelection zvisiri zveHarare yoga asi zvenyika yese, zvopedzisira zvakupedzisira zvichiuraya mainnocent souls. But izvozvo zvinhu zvinorwadza, chisingazivi kuti kumutemo uyu wanga wapuwa mutemo wekuti aende kunofura, anga achizivawo kunofura here kana kuti wanga achingunofura vose vose, kana kuti vaingoda kuti anyaradzika kuti chaiva chii hatizvizivi. Asi isusu kurwadziwa takarwadziwa zvisinga.
Munin'ina wemufi vakristu vokumire vati semhuri vari kuda kuripwa nehurumende zvitevera kupfurwa kwakaitwa mukoma wavo akafa nezuro.
Munhu anga ane mhuri yakati kurei, ende nini kuti ndizvigamuchire zviri kutondorwadza, nokuti munhu anga asiri mukati mezvematongerwo enyika. Burden yese yekuchengeta mhuri yatosiyirwa kwandiri. Saka izvizvizvi hatizivi kuti zvichange zvakamira sei, kana kuti kumbanzesheni inotodiwa, nokuti munhu anga ane vana vanga vachienda kuchikoro, mukadzi wake anoda kuchengetwa zvakanyanya. Kumbanzesheni inotodiwa.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vabuda padande mutande rezimu ai vachiramba kuti masoja akapfura vanhu nezuro. Vachiwenga vati masoja akazopindira kunochengetedza runyararo mushure mekunge vanhu vapfurwa nevavanoti vairatidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.